Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chivabvu 31 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vedzisvondo nemasangano akazvimiririra nhasi vanoita munamato muAfrica Unity Square kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vechidiki kuti vavhotere ZANU-PF, vachiti ndiyo chete nzira yekuchengetedza nhaka yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vedzisvondo pamwe nemasangano anoshanda akazvimiririra nhasi vapinda mumigwagwa muHarare vakaita munamato muAfrica Unity Square vachikumbira hurumende nemapato ezvematongerwo enyika kuti munyika muitwe sarudzo murunyararo. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri wesangano remubatanidzwa wemachechi weZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya, avo varonga chiitiko chanhasi vanoti nyika yeZimbabwe yaneta nekuita sarudzo dzine kuchema nekudeuka kweropa, uye vari kunamatira gore rino kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Saka tiri kuti semachechi nemacitizens zvakwana, hatichadi zveutungamiriri hunotonga neropa uye hunotonga netsvimbo. Saka tiri kuti pamachi yataita negungano ratinaro muAfrica Unity Square, tiri kukurudzira vemapato kuti patiri kuenda kumaelections vakurudzire nyaya yerugare.
Bishop Magaya vati mapurisa, vasori nemauto vanofanira kusiyana nenyaya yekutsigira mapato ezvematongerwo enyika voshandira vanhu vemuZimbabwe zvisinei nekuti ndevebato ripi. Mufundisi unotidai Shegirivara vesvondo yeNobel Ministries International yekuEpworth vati pane mhuri dzakawanda dzakarasikirwa nevadikanwi dzine hama dzakakuvadzwa kana kubhinywa munguva yesarudzo. Mufundisi Girivara vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti panguva yesarudzo kana vatenderi kunzvimbo dzakaita seEpworth vanotorambidzwa kuita minamato yavo vachimanikidzwa kupinda mumisangano yezvematongerwo enyika. Muzvare Shupi Maponga vanogara mumusha wekambuzuma vanoti vanotsigira zvikuru nyaya yekuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Tauya kuzobatsiridza pamunamato uri kuitwa, kubatsiridza nekuti tiri kuchema muno muZimbabwe nekuda kwemaelections asiri free and fair. So we need free and fair elections, pasina kumbunyikidzwa munhu wese ane kodzero yekuvhota, kuvhotera paanoda.
Mutungamiriri webato rinopikisa reUnited Democracy Movement, amai Violet Mariacha, vaudza Studio 7 kuti vapinda muchiitiko chanhasi nekuti bato ravo rinoda kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Panapa tiri pano kunamata, inini ndinodairawo mune kuti kuna Jesu, kuna Mwari, and kuchema kwevana veZimbabwe tatambura kwenguva yakareba. I believe kuti Mwari vanotinzwa.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe rinove nhengo yemubatanidzwa wemapato anopikisa weMDCT Alliance vaJacob Ngarivume vaudza Studio 7 kuti ivo pachavo vari kunamatira kuti nyika iite sarudzo murunyararo.
Takamirira Transform Zimbabwe neAlliance pamwe chete, tinoti kuvanhu vatsigiri vedu, aiwa ngatiite sarudzo dzedu murugare nerunyararo, ngatisakonzere mhirizhonga. Asi mhirizhonga kazhinji tinoziva tinobve kuZANU-PF navamunangagwa. Saka maziso edu tose ari pana vamunangagwa kuti chavanoti free and fair election chii.
vangari vume vati varikutaura neve mamwe mapato ezvimatongerwo enyika vachiadzidzisa nezvekukosha kwekuita sarudzo murunyararo. Bishop Magaya vanoti vacharamba vachiita minamato matunhu ese munyika pamwe nekukurudzira hurumende nemapato ezvimatongerwo enyika kuti nyika iite sarudzo murunyararo. Zimbabwe ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende pamwe nemakanzuru musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira vechidiki kuti vavhotere ZANU-PF vachiti ndiyo chete nzira yekuchengetedza nhaka yenyika. Vatiwo vanoda kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zvihuru nezvihuru zvevatsigiri vezanupf zvaungana panzvimbo iri pedyo nemukoba teachers college mugweru apo vamunangagwa vaita musangano nevechidiki vebato rezanupf. Vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vavhotere bato rezanupf nekuti ndiro rakasunungura nyika kubva kuutongi hweudzvinyiriri, vachitiwo kuvhotera bato iri kwevechidiki inzira yekuchengetedza nhaka yavo. Vamunangagwa vatsinhira mashoko avari kugara vachitaura ekuti vanoda kuti sarudzo dzive dzakachena uye dziitwe murunyararo, vachiti vatsigiri vezanupf havana chikonzero chekuti vaite mhirizhonga nevemapato anopikisa nekuda kwekuti vakawanda kupfuura vatsigiri vemapato anopikisa ava.
Takagara pasi nevamwe vakati no, we want free, fair, transparent, credible elections. Few of us. One night when I come to Kaita, I'm not going to make a gumakuti. Why would you want to be violent against an American family? Ignore them. I ignore them myself. Why should you not ignore them yourself? Havako.
Vamunangagwa vati vanonzwisisa zvichemo zvevechidiki zvekushaya mabasa nezvimwe, vakati kubva pavakapinda pachigaro chekuve mutungamiri wenyika hurumende yavo iri kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekusimudzira upfumi hwenyika nekumutsurudza maindastiri. Vamunangagwa vati ishuviro yavo yekuti vechidiki vakwanise kuita zvemabhizimisi kusanganisira ezvicherwa, vakati nyika yeChina yakapa hurumende mari inosvika mamiriyoni zana yekubatsira vanoita zvezvicherwa. Vati vanoda kuti Zimbabwe ive inoverengwa panyika dzinenge dzichinzi muchirungu mamiddle income countries mukati memakore gumi nemasere.
Kuti timutse maindastri vana vawane mabasa, vana Zisco Steel zvinofanira kumuka. Muno mugweru 6 months ago kuti wanga usiko vamuri kuona zviri kumuka padiki yepadiki. Mubulawayo indastri yanga yafa yose. Tiri kukwezva investments kubva kunze kumutsa industry mbuluwayo. Railway yedu yanga yafa. Tiri kukwezva investment into the railways iko zvino yakutanga. Even the volumes of cargo is increasing by the day. Tiri kuita izvozvo.
Vamwe vechidiki vauya kumusangano uyu vauza Studio 7 kuti vari kurarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo, asi vati vanoda kuwaniswa mukana wekuti vaite zvezvicherwa vasingashungurudzwi nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Taurai Shava.
Tarwa kwezuva resarudzo kunogaronetsa veruzhinji kuti kunofambiswa sei kana sarudzo dzave pedyo. Munyaya inotevera mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotiudza zvinofanira kuitwa uye kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika zviri pamurau here kana kuti kwete.
Veruzhinji vakaita savaHebson Rinyowa vanogara muHarare uye vari Gweta vanoti kuverenga zviri mumitemo yenyika inobata sarudzo kwakanaka zvikuru, sezvo vachiti vanhu havaswero kakavadzana kuti nyaya dzesarudzo dzinofambiswa sei. VaRinyowa vanoti mutemo uripo unopa mutungamiriri wenyika masimba ekutaura zuva resarudzo kana nguva yesarudzo yaswedera, sekutarwa kwakaitwa zuva iri navaEmerson Mnangagwa. iro rakabuditswa mugwaro naure hurumende kana kuti Government Gazette. Nengwe nomirira Glenview North mudare reparamende vafani munengami vanoti zviri pamurau kuti paramende mbosara ichishanda kunyangwe zuva resarudzo ratarwa kuitira kuti kana pane zvinenge zvida kugadziriswa zvakanangana nesarudzo kana zvimwewo zvikwanise kugadziriswa neparamende. Vamunengami vanoti dai zvainzi paramende inobva yavharwa panotarwa zuva resarudzo zvinenge zvave kureva kuti mabasa mazhinji ehurumende haachakwanisa kuenderera mberi.
Kutaurwa kwaitwa zuva resarudzo navamunangagwa hazvirevi kuti ndokuvharwa kweparamendi. Pavakataura nezuro, parliament inoramba ichishanda, inoramba iriko. Asi parliament inozotadza kushanda musi waino dissolve, that is a day mostly before election. Saka parliament icharamba ichishanda until that day raino dissolve kuti ichidi chirega kushanda.
Valuk Tamborinyoka vanoti kutarwa kwakaitwa musi wa 30 chikunguru navamunangagwa sezuva resarudzo kuri pamurau uye hapana chavanopokana nacho pakutarwa kwezuva iri. Vatamborinyoka vati chiri kungovashungurudza inyaya yekuti zuva resarudzo idzi ratarwa pasina kugadziriswa zvinhu zvakawanda zvinobata nyaya dzokufambiswa kwesarudzo dziri pachena.
Iyo sarudzo yacho iri kumboitwa kwaliti yayo yakamira sei? So haisi nyaya yekuti sarudzo chete, inyaya yekuti kwaliti yesarudzo yakamira sei. Pane nyaya dzakawanda dzatanga chida kuti dzigadziriswe dzisati dzagadzirwa navamunangagwa. Yes, takati redi kupinda musarudzo, tagara takagadzirira musarudzo nhasi kana mangwana nezuro kana gore rinouya tiri rikagadzira kupinda musarudzo. Asi nyaya iripo ndeyekuti sarudzo dzacho dziri mbori sarudzo dzerudzwai.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira varashuti mukundu vanoti kunyange hazvo mutemo wesarudzo wakavandudzwa, izvo zvinonzi nevemapato anopikisa hazvina kunyatsoitwa nemazvo, vanoona sekuti pane zvimwewo zvinoda kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo dzive dziri sarudzo dziri pachena.
Zvakadaro hazvo tinofuwa kutarisa kuti vanhu vazhinji vemuZimbabwe vakaita chipatapata kuedza kunyoresa kuti vavhote mumazuva apfuuraya, zvichireva kuti paive nedambudziko rekuti pane vanhu vazhinji vanga vasati vanyoresa. Uyezve nguva yakapiwa neveZimbabwe Electoral Commission yekuti vanhu vanotarisa kuti varimwe here mugwaro kana kuti rekuvhota kana kuti muvoters roll yainge iri shoma zvakadaro zvekuti vazhinji vanogona kunge vasina kukwanisa kuita izvo. Zvinoreva ndezvekuti vazhinji vachazoenda kunovhota voona kuti mazita avo kana manhamba dzezvitupa hadzisi kuenderana neizvo zvakanyorwa muvoters roll.
Kugazetwa kwakaitwa zuva resarudzo kwave kureva kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino vave kutarisirwa kunge vasvitsa mapepa avo ekunyoresa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo kudare rinotambira mazita aya renomination court. Kana izvi zvapera, komisheni inoona nezvesarudzo ichazodhinda mapepa achashandiswa neveruzhinji pakuvhota musi wesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318, nhamba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyika munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vanoti vaita hurukuro dzakati wandai nhasi nemutevedzeri wemutungamiri weNorth Korea vaKim Yong Choi. Hurukuro idzi dzaitirwa muNew York. VaPompeo vati vazeya pamusoro pemusangano ungaitwe pakati pavaDonald Trump navaKim Jong Un. VaKim Yong Choi ndivo mutevedzeri wasachigaro weCentral Committee uye ndivo vaimbove mukuru wevasori muNorth Korea. Mutori wenhau wekuRussia uyo akabatsira kunyepa nezverufu rwake senzira yekunzvenga nayo urongwa hwekupondwa kwake neRussia anoti akazorwa ropa renguruve kwave kuendeswa kumochari. Hurumende yavaTrump inoti ichadzika mitero yakaomarara pasimbi nemutobvu kana kuti aluminum zvinopinda muAmerica zvichibva kuEuropean Union, kuCanada nekuMexico. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anoti haana kushamisika nekutarwa kwakaitwa zuva ra30 chikunguru 2018 sezuva richaitwa sarudzo dzose munyika, achiti akagara achitevera bumbiro remutemo iro rinoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pemusi wa21 chikunguru na22 nyamavhuvhu 2018. Asi mamwe mapato ndiwo anoti vamunangagwa vaifanirwa kuzozivisa nezvezuva resarudzo. Zvose zvinofanirwa kugadziriswa mumitemo yesarudzo zvagadziriswa, uye Zimbabwe Electoral Commission yatanga yaburitsa gwaro revavhoti. Vachizivisa nezvezuva resarudzo iri, vamunangagwa vakatiwo izvi zvave kureva kuti mapato achapinda musarudzo asununguka kuchitsvaga rutsigiro sezvo nguva yekutsvaga rutsigiro yaparurwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoona nezvesarudzo uye vari munyori mukuru muPeople's Democratic Party inotungamirirwa navatendai Biti vaSettlement Chikwinya, pamwe nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu. Totanga nekunzwa kuna vaChikwinya.
Izuva ranga tagara takatarisira, nokuti mukatarisa bumbiro remutemo rinotaura kuti iye zvino musati maenda kunovhota munenge makutoziva kudhara kuti kubva musi watakapedzisira kuvhota tichaverenga makore mashanu pamwedzi wakati kusvika mwedzi wakati tenge takuvhota. Saka naizvozvo hatigoni kupfuurira 21 August tisina kuvhota. Takatanga takagadzirira sePDP uye sebato reMDC Alliance munova matiri tichikondesa tiri ana vaNelson Chamisa vanova purezidendi vedu.
VaGutu, munoti ione kuziviswa kwedheti iri?
Izvi zvinhu zvatagara takatarisira, nekuti ndofunga zvanga zvatova pachena kuti maelections achashedzerwa July asati apera. Saka handingati takashamisika zvedu kuti pakaitwa promulgation ya 30 July seiyo date remaharmonized elections. Chingangoti chakati shamisa ndechekuti tatichifunga kuti kuda vamunangagwa vachamira kuti nyaya iri kuchiriridza mazuva ano yevoters roll ikwenenzverwe, nokuti vateereri vanoziva kuti zveshuwa election isina voters roll rakachena zvakafanana nokupinda muring yeboxing yonzwirwa nemumwe heavyweight boxing champion iori kana kuda featherweight kana kuti bantamweight wonzi chirwa neheavyweight, nokuti mwe anenge achitowana advantage kare.
Regai ndimbodzokera kuna vaChikwinya handitiwo. Munoti nezvataurwa navaGutu zvikuru panyaya yekuti voters roll ringadai rakatanga rakwenenzerwa?
Ichokwadi, hatinyanyopesana navaGutu ipapo, ndindo nemuono umwe chete. Indinofunga kuti nyaya hombe haisi nyaya yekuti date rataurwa navamunangagwa ringatishamisa kana ringatishamisa, asi nyaya yekuti election haisi event kana kuti chiitiko chomusi umwe chete. Election iprocess kana kuti chiitiko chemazuva akawanda mukurarama kwatinenge tichiita, mukufamba tichienda kunozokanda ballot yedu mubhokisi. Nyaya yokutanga ndeyekuti hatisi kuwirirana nenhano dzatiri kuita kuti tisvike pakuzokanda bepa mubalot. Nyaya yatisiri kuwirirana yokutanga inyaya yekuti voters roll kuregista chaiko chaiko kuri kupera mangwana musi weFriday, musi wa1 June, sezvinotaurwa nemutemo mutsva. Handi munozviona asi mutemo mutsva uyu zvakare wauya nguva yatanga tichiudzwa nemutemo uchangobva kubuda wacho iwo kuti voters roll yanga ichifanira kuzopera 12 days after nomination court. Saka tiri navamwe vanhu vanga vakatoti inichabva kusouth africa kudzokera kuzimbabwe ndozonovhota 12 days after nomination court, asi pane mutemo wazouya nhasi ukati voters roll inopera kuregistwa mangwana. Ndo pointi yekutanga. Pointi yechipiri ndeyekuti hatisi kuwirirana panyaya yeballot paper. Ballot paper. Inyaya yekuti iyo hurumende yakatenga maballot paper kwatisingazivi. Hurumende iri kuprinta maballot paper atisingazivi namba yawo. Hurumende iri kuda kuprinta maballot paper kwatisingazivi kuti ndokupi. Izvi hazvienderani netsika dzemagariro emaelections edzimwe nyika dzose pasi rose. Saka isu seMDC Alliance, sePDP tiri MDC Alliance, tiri kuti tisabatana nemwe Zimbabwe yose, mhomho yose jikelele musi wa 5 June nechipiri muHarare. Tomboti ngatichisanganai tienda kumaofisi eZEC.
Vagutu, nyaya imwewo inofungwa nevanhu inyaya yemhirizhonga kana pangonzi kutsvaga rutsigiro kana kampeni yatanga. Imi munoona here zviri zvakasiyana kana kuti rwendo runo masamba akasiyana tichitarisa sarudzo dzimwe dzapfuura, tichiona kurudzira iri kana vamunangagwa yekuti havadi mhirizhonga?
Makauno masamba anenge akatisiyanei zvishoma nene. Nokuti tinoona mapato ezvematongerwo enyika kutaura zvirokwazvo chaizvo achikwanisa kunge achiita mameetings avo, angava mapublic meetings, marallies, kana even mameetings avo emastructure. Nyika yose zvayo handingadi kureva nhema kuti pane bato ringanzi rakati toda kuita rally, kungava kujocholo kana kuti kwamupandawana kana kuzhombe kana sinovera, roti tarambidzwa apowo. Handisi kuda kuti ndingoreva nhema. Chakanaka, chakanaka.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiriri weMDCT inotungamirirwa naMzvare Thokozani Kupe vaObert Gutu. Manzwawo zvakare kubva kuna vaSettlement Chikwinya, munyori mukuru wePDP inotungamirirwa navaTendai Biti. Vaviri ava vari parunare kuKwekwe neStudio 7. ZANU-PF yamisa nengo dzayo nhatu kuti dzisamiririre bato iri muparamende, ichiti nengo idzi hadzisi kutevedzera mitemo yebato iri. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vaburitsa gwaro rinoti mumiririri weKwekwe Central vaMasango Matambanadzo, mumiririri weGoromonzi West amai Beatrice Nyamupinga pamwe nemumiririri weMagunje vaGodfrey Gandawa vabviswa muparamende. Munyori wekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vanonzi vatonyorera mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vachivazivisa nezvedano ratorwa nebato ravo. Tabata munyori wezvemutemo muZANU-PF vaPaul Mangwana kuti tinzwe zviri kuitika.
Ava pavari kuliwa nezanu hakuchaitwi by election, kutomirira kuti kuende kugeneral election nokuti mazuva acho asara asatenda kugeneral election mashomo.
Masimba ekudaidza maparamende kuti adzoke anenge ari mumaoko maani kumusangano?
Secretary General weparty ndiye anonyora kuna Speaker of Parliament kuti ava vachamiriri party yedu, saka tavaita recall.
Vaitwa recall ava vane kodzero here yekuita yatingati appeal kuti izvi hatiwirirani nazvo, toda kukwidza nyaya yedu? Vane zvavanogona kuita here ipapo?
Hakuna kwavanokwanisa kuenda nokuti unoasainiwa neparty yako. Constitution yedu inoti kuti uve MP unoenda kunomirira party. Saka naparty yako ikati haichagutsikani kumirira kwaunoita, nyaya yacho yatopera yakadaro, unongangoapila uri mukati meparty yako imomo. Kana dare reparty yako hombe racho rokupedzisira rikati hazviiti, zvatoperawo zvakadaro. Kana ukadako kuapila kucongress, unogona kuapila sotomirira pachaitwa congress.
So mukudaidzwa kwavo vachibuda kuparamende kudai kumusangano, vanenge vachirimo here kana kuti vanobva vabudawo zvakare nekumusangano?
Hai, kumusangano havana kudzingwa, asi kuti vangonzi hamuchagoni kumirira musangano kuparamende.
Tatichiona vanonzi vani svondo rakapera iro ndiva Matambanadzo vanga votoita mimwe misangano kuKwekwe uko nerimwe bato risiri reZANU-PF, vanhu vakatoungana. Zvinofamba sei kana zvakuzodaro?
Vakanga vatozvibudisa muparty, ndosaka party yavarikola. Ndo zvinhu zvavabvisirwa izvo kuti hatingati munhu ndowedu iye akutoita mamameeting nemamwe mapato.
avo vanga vari munyori wezvemutemo muzanu PF vaPaul Mangwana vachitaura vari parunare kuHarare. Vagari vemusakubva kwaMutare varatidzira nhasi pamuzinda wekanzuri yeguta iri vachiti vanoda kuti kanzuri yavo ivhure mvura nemagetsi izvo yakavhara. Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Mazana nemazana evagari vange vachimba nziyo dzehondo yerusununguko uye vaine zvinyorwa zvekunyomba vakuru vekanzuru. Apo vange vachiratidzira vari pamuzinda wekanzuru yacho. Vagari ava vafiga gedhi rekanzuru kubva mangwanani kusvika masikati. Vagari ava vari kunyunyuta nenyaya yekuti vakavharirwa magetsi nemvura vasina kuziviswa. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvange zvakanzi, "Rape in darkness. It's our right to have electricity. Magetsi kuvanhu today. Vanhu vesakubvataneta. Tirivo vanhu, finance director must go." Amai Elizabeth Chagumachi vanoti nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dzavakuwanda zvichitevera kuvharwa kwemagetsi.
Kamazamo mumatido tazwira mazamo husiku mudima takatobatwa manheru zamo rangu taguma ndizvo tinochichemo.
Mumwe wevange vachiratidzira vaEdward Mutendi vanoti mari yechikwereti chavanonzi vanacho nekanzuru chemadhora mamiriyoni mashanu manyepo.
Mari iri kuti tine chikwereti che 5 million but isusu hatina chikwereti chakasvika ikoko. Dzimba dzatiri kugara hadzina mvura, hadzina matoilets. Unofamba 1 kilometer kuenda kutoilet. Uye dzimba dzekanzuru dzacho hadzine maburi. Dziri kutonaya asi marari kuti varungoramba vachida zvakakwana. Toda kuona World Cup.
Vati nashe pachedu vanoti zvichitevera kuvharwa kwemagetsi munharaunda mavo uye nemudzimba vanhu vava kupara mhosva sezvo panenge pasina anovaona.
Kudhimisira nhasi inyaya yemagetsi. Makraimu ekubirwa nerip mudzimba umu haanyanya. Even matoilets kuti patinogara vanhu vekanzuru havasikukwanisa kugeza matoilets. Vane 5 years tisika tichigeza matoilets tega. Uyezve magetsi acho anongoenda ongoenda kumabloku kuti ane 2 years tisina magetsi. Saka magetsi akabva kuya manje manje pa 2016 izvozvi. So tachibva futi tega magetsi acho, tabhadhara futi tega, but akanga ataura tachadzikisira mabills but havana kudzikisira.
Vaitson Dhuve veUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vanoti kanzuru inofanirwa kunzwisisa kuti vanhu vakawanda vari kuomerwa neupenyu sezvo vazhinji vari kurarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana siyana zvinoshandisa magetsi acho akavharwa.
Uyandastendi kuti vanhu vakambozama kuda kuedza kutaurira kuita nhaurirano neMutare City Council asi zvinezvi pane vhiki nezvinoraudzira pasina chati chafamba. Vazhinji vevanhu ava vanoita mabasa ekuzvi vanozviitira mabasa avo. Vamwe vanoita mafrizits, vamwe maice lolly, vamwe vanobheka masamusa nezvimwe zvichienda zvakadaro. Vachinotengesa kumusika ndipo panobva mari yavo yekuti vakwanise kubhadhara renti kukanzuru kana kuti vakwanise kuendesawo vana kuchikoro. So you can only imagine kuti munhu upenyu kana kuti raramo yega yaanoziva akutadza kuita for more than a week. Mura hadzichadyi, vana vakudzingwa kuzvikoro. Iyo kanzuru yacho kuda mari yayo yemarentals but zvinoraramisa vanhu avo hazvikwanisa kuenderera mberi nekuti magetsi hapana.
Mutauriri weguta reMutare vaSpring Mutiwi vanoti kanzuru iri kunetseka kuwana mari yechikwereti isiri kubhadharwa nevagari. Saka ikasatora danho hapana chainowana. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zuva rakatarwa kuti richaitwa sarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vedzisvondo nemasangano akazvimiririra nhasi vaita munamato muAfrica Unity Square kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vechidiki kuti vavhotere ZANU PF vachiti ndiyo chete nzira yekuchengetedza nhaka yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamili Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje
kwende utsho ukuthi inandla wethu i-focus yakhe vele is to bring back the outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi nikufuna kuphela eziye emlonyeni nezomsebenzi, kule possibility ukuthi izame ngayilethi imisebenzi ezimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukubana ibandla lakhe leZANU-PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo.
Yiphi iphathi ezawina, muphi upresident ozawina? My appeal is ukuthi konke lokhu esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Nginethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela egotho elokuhlonipha phakathi.
Abokholo lwesiKristu eHarare laseGwanda bakhulekela ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Iningi selimelele ukwaziswa ilanga okuzachithwa ngalo idale lephalamende kulandela ukwaziswa ilanga lokhetho ngumongameli izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo ngoba libambene njalo selisungule inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi lanamuhla emhlanganweni awenze labasakhulayo baleli bandla oweYouth Convention eMkoba eGweru, lapho abathembise khona ukuthi bengavotela iZANU-PF bazathola imisebenzi, amaplazi kanye lezinye inhlelo zokubathuthukisa. Uphinde wathi uzathuthukisa inhlelo zabasemsebenzini wokuzithokozisa bona abakade bemelwe ngumculi wakobulawayo olodumo uSandra Ndebele. Umnangagwa ugcizelele ukuthi ibandla lakhe kalifuni udlakela, ngakho kumele ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
iZANU-PF ayisoze yenelise ukwenza izinto ezizayiguqula umqondo wabantu. Uma ukhangelisisa kuhle, iZANU-PF le entsha isithethwe futhi yaba lobuhlobo obukhulu leBritain, for example. So kungenzeka ngoba ungakhangela okwenza umnangagwa mayethanda esanda ukungena waphuma waya emazweni wathengisa ilizwe leZimbabwe kakutsha ukuthi sesifuna ukuqala kakutsha. And utsho ukuthi in other words i-focus yakhe vele is to bring back the outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi nikufuna kuphela eziye emlonyeni nezomsebenzi, kule possibility ukuthi izame ngayilethi imisebenzi ezimbabwe. Kodwa lo odinga inkululeko akuso good news kuye lokho, ngoba usezitshela ukuthi sesibuyela back manje. Lona umsila owathiwa jayiva caqa umsila ngibambile owawenze upresident Mugabe wasephunyuka letha kwahle kwaliwa kwaba igundwane lokhu zenu lomangoyo. So kungani sokubuyelwa futhi ke umsila wakhe uma sikhuluma isintu kungasho kuphuka okamnangagwa ukhanye ubiselile wathi ngibambani ngijayive futhi katsha. jaive ngijabulisa ipula leyo ngoma ethi jaiva qaqa umsila ngubambile noma ubanje umsila impela ekudleni kungaba khona ukudla kodwa njengoba ngisile futhi lo ofuna inkululeko ye-Africa ofuna inkululeko yeZimbabwe uyathale lokhu eomile uyathale lokhu ofuna something bigger than imisebenzi le eshiwe ngumnangakho
ubona abatsha laba iningi labo bevotela bani phakathi kukamongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa sinanzelelwa ukuthi abanye mhlawumbe bebesemhlanganweni kodwa bengasiwo mezanu p f
eqinisweni okwezane Zimbabwe manje ukuthi akukho phiwe ukuthi ungakhona abasha bazevotela lapho abadala bazavotela ngoba ungakhangela kahle kukhona ungakhangela amarandi kachamisa yebo bagijima ngokuthi babona i-youth i-generational consensus yabo le i-youth yabo and so on kodwa eqinisweni bakhona abatsha abazovotela izani bakhona abadala abazavotela ichamisa bakhona abantu akuna clarity ukuthi ungakubeka ukuthi ngibani uzenza so kodwa the general view is that indeed abaningi abasha bazojabulela ukubona umuntu oyisayi yabo ebusheswa ngupresident bese kusithi labo abadala bathi bona yibuntwana
umnumzana Bernard Begilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abokholo lesiKristu babuthene egcekeni leAfrica Unity Square eHarare namuhla bekhulekela ukhetho olulokuthula njalo olukhululekileyo. Izolo khona abesiKristu babuthene bemanyana lamapholisa edolobheni leGwanda bekhulekela okufanayo kanye lokuqedwa kobugebengu kuleli dolobho. Kubiga intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Abamabandla ekholo lwesiKristu abeGwanda Pastors Fraternity kanye lamapholisa babambene emkhankasweni wokukhulekela ukuthula edolobheni leli kulandela ukuqonga kwenani lamacala okubulala lawo okutshontsha izigebengu sihlomile. Ekhuluma embuthanweni oqhutshelwa emavinkilini awephakama izolo osaphethe isihlalo somkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni u-Assistant Commissioner Clayman Mguquka udinani lamacala asedalwe lonyaka liqonge ngesilinganiso sokulithuma ekhulwini 10% lapho kuqathaniswa lanyakenye kusukela ngozibandlela kusiya kumbimbitho. Amacala avamile abalisa okubulala awukutshontsha impahla lezifuyo kanye lawokudlongulwa kwamantombazana labomama. Unkosazana Amanda Ndebele, umqondisi wenhlelo ze-One Stop Center esibhedlela esikhulu seGwanda, uthi labo abadlongulwayo kumele babikele amapholisa ngesiphangephange ukuze basizakale.
Noka uphathi wobusungoni hambe reporta emapholiseni aseduzane bazakusiza bekukhonekthe with One Stop Center. Lapho ukwenzela ukuthi khona lo uma kudlwengula nxa ukuthi bephila legcikwane i-HIV and AIDS wena odlwenguliweyo uzancediswa e-One Stop Center ukuze wena ungawubambi lowo mkhuhlane njalo nxa kuyikuthi ubusufike ebangeni elokuthi uzithwale asithi umuntu ongumama orejiweyo ungaphangisa ukuyaripota kungakadluli 72 hours ulakho ukuncediswa ukuthi ungazithwali.
Umguquka othi ukuqonga kwenani lamacala la sekufuna ozulu abambisane lamapholisa ukuze buphele ubugebengu. Ukhuthaze ozulu ezansi emandebeleni ukuthi enqabele udlakela lwezombangazwe ngesikhathi sokhetho. Amazwi akhagcizelelwe ngumeya weGwanda umnumzana Knowledge Ndlovu okhuthaze izakhamizi ukuthi zingaqhathaniswa ngezombusazwe.
I know ukuthi kulama discussions ayenzakalayo. Yiphi iphathi ezawina, muphi upresident ozawina. My appeal is ukuthi konke lokhu esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Nginethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela egotho elokuhlonipha phakathi.
Umbuthano walomkhankaso ongenwe ngabantu abaningi uqhutshwe phansi kwendikimba ethi say no to crime.
Yeah.
ngimele iStudio 7 eMajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Abenhlanganiso yeChartered Institute of Project Managers of Zimbabwe baqhube umhlangano namuhla okuhlaziya ezokusebenzelana phakathi kwamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende kudaba lokuvuselela ilizwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wemfundiso lokwabelana ulwazi uqoqwe ngabeZimbabwe eZekele Kuti University ungene njalo zincitshe zivele emazweni ajeneyo zinikeza ulwazi lazo emsebenzini wokuqondiswa kwamabhizimusi aqhuba imisebenzi enje. Unkosikazi Hope Hoko weZimbabwe eZekele Kuti University uthi umhlangano lo uhlanganisa ingcitshi izifundi labamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende ukuze behluze ngentuthuko yelizwe.
Uyenelisa ke ukuthi amalunga amankampani awelizwe kanye labafundi kanye lohulumende babonisane ngendlela zokuthi ilizwe lithuthuke. Njengoba libona ke umkhokheli welizwe uyabhoda lamazwe ezama ukuthi abambane lamanye amazwekazi ekuthuthukiseni ilizwe. Ngakho ke lokho kubuya ngesikhathi ke esilungileyo.
Unkosikazi Sekai Ngocheni uthi umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe mkhulu njalo udinga ukusebenzelana okuqinileyo ukuze ufezwe kakuhle.
Akula elinye ilizwe in Africa elokuthi lingakwanisa ukuthi lithole imali ukuthi kube lelo kuze le development in terms of infrastructure development. So umhlangano lo ulethe i-public sector le-private ukuthi bezoshare ama-ideas ukuthi bengancedisana njani ukuthi sibambane ilokhu ilizwe lethu eZimbabwe lithuthuke.
Ngokunjalo umhlangano lo uhlanganisile lengcitshi ezehlukileyo zinikeza imbono yazo. Unkosazana Shingirirai Mavenyengwa wenhlanganiso eChartered Institute of Project Managers Zimbabwe uthi yibo abasebenzelana lamabhizimusi aphatheka kumisebenzi enje.
We help project managers implement the projects in Zimbabwe.
Sibatisa abaqhuba imisebenzi emkhuleyo yamaproject ukuthi ahanjiswa kanjani. Siphathise njalo ngokuhlola imisebenzi yakhona ukwenzela ukuthi iphumelele leyo msebenzi.
LeZimbabwe kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa wongenayo embusweni lenelise ukulobelana phansi izivumelwano ezibiza amabhiliyoni amadola zokwakha lokuvuselela umnotho kwelizwe. Lo mhlangano uphele namhlanje njalo ungenwe zingcitshi lezivela ngaphandle kwelizwe ikakhulu emazweni angezansi ye-Afrika. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yebo 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 mtsakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiya fika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo, iningi selikhangelele isaziso sokuthi idale lephalamende liza kumanini ukusebenza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izolo iZek ngemva kokubonisana nomongameli Mnangagwa benze isimemezelo selanga lokhetho belandela isisekelo sombuso weZimbabwe ngemva kokubonisana ngesibanga esesifezwe ngamalungiselelo okhetho. obona ngezokhetho kobulawayo eZek unkosikazi Sithembiso Khuphe uchaze ukuba ngomthetho umongameli nguye oyenza isimemezelo sokhetho.
UPresident nguye ngomthetho omela proclaim i-election. Kuthiwa emthethweni uPresident uyakonsultana leZek abese proclaima ukuthi election iyaba khona nini.
Unkosikazi Khuphe uthi isisekelo sombuso yiso esipha umongameli amandla okwenza isimemezelo sokhetho. Umongameli uphalula ngokusemthethweni okaSection 144 owesisekelo sombuso welizwe ukuphuma lamalanga okhetho lokuhlala kwe-nomination court.
Okutsho umthetho ukuthina umele akhulumisane leZek. Abese sichoke amalanga election. Okwenza ukuthatha ukuthi ama-elections anini kusemthethweni ukuphiwa ngumthetho.
Unkosikazi Khuphe uchaze ukuba ngemva kwesimemezelo samalanga okhetho sekuzadalwa idale le-nomination court eliyilo elizakwamukela okusemthethweni wonke umuntu okhangelele ukungena ekhethweni.
Kungenziwa i-proclamation sokulandela i-nomination court. I-nomination court kulapho ama-candidates aletha khona amabizo abo besitsho ukuthi sebefuna bazimisele ukukontesta.
Ukomishina weZek unkosikazi Faith Sebata yena uthe ukhetho lwalonyaka lunzimanyana uma bekhangela inani lamabandla athi azangena kukhetho. Ethi impumela yokhetho kumele ibe isimenyezelwe yaphelela ngemva kwamalanga amahlanu ngemva kokhetho.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ingathi luzemambijana, ngoba asinanzeleli njengeZekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube la labazancintisa abaningi kangaka. Bathi siza kubona kuvuleka sesiya kuma-nomination courts.
I-proclamation yesibili yalonyaka ku-SI 83 ka-2018, uMongameli Mnangagwa uhlele ilanga le-nomination ku-14 Nhlangula okokhetho lukamongameli, amalunga edale le-parliamente le-kansili. NgoNcwabakazi 30 lilanga lokhetho, njalo uma kulandelwa isisekelo sombuso kusahluko 38 chapter 2 ye-Electoral Act, leli langa liba likhefu. Mhlaka 8 Mpandula, uma kungena onqobe ngokungamachumi amahlanu lokukodwa ekhulwini kukhetho lukamongameli luyaphindwa ngalelo langa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk okuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama lamhlanje isikhangela ngelanga lokhetho eselibekwe kumhlaka 30 Intulikazi ngumongameli Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMike Pompeo uhlangane lomcebisi omkhulu kaomkhokheli wele North Korea uKim Jong-un edolobheni le-New York lamhlanje belungiselela umhlangano phakathi kwabakhokheli bamazwe omabili uKim lomongameli Donald Trump. Unobhala obona ngezokuthengiselana kuhulumende weMelika uWilbur Ross wazise ngemithetho esifakelwe yamankampani athengisela iMelika insimbi ezilungiswa emazweni ase-Europe, iCanada le-Mexico. Amabandla ezombusazwe asephakathi kokulungiselela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba we-nomination court mhlaka 14 ngenyanga ezayo kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Mnangagwa izolo. Nanku okufunwa ngumthethwandaba we-nomination court. Ukuze umuntu avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe, kumele abe leminyaka yokuzalwa engamachumi amane kumbe ephezulu, njalo kumele abhadale amadola ayinkulungwane eyodwa i-$1,000. Kumele akhethwe njalo ngamalunga ebandla lakhe aphezu kwalichumi esabelweni sinye ngasinye ukuze avunyelwe ukuncintisa i-nomination court. Abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kumele umuntu abe leminyaka engamachumi amabili lanye i-21 kumbe aphezulu. Kumele abhadale njalo amadola angamachumi amahlanu i-$50. Ukuba ngukhansila iminyaka iyafana leyamalunga ephalamende. Umahluko yikuthi nje akula mali ebhadalwayo. Sixhume isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Khaliphani Phugeni lomnumzana Sengezo Chabangu owebandla le-PDP elikhokhelwa ngonkosikazi Lucia Matibenga. Sibuze ababili laba ukuthi amabandla abo asefike kuliphi izinga ngamalungiselelo okhetho. UChabangu usungula lingxoxo.
Sesiqedile kuyona leviki zakhipha wonke ama-candidates countrywide, wonke abazamela iphalamende, omama labobaba lamajaha lamantombazana abazimiseleyo. Ngiphuma ku-meeting lapha ade sikhangela khona ukubana ilizwe leZimbabwe liphose lile 10,000 ama-polling stations. Kutsho ukuthi-ke sizafuna ama-polling agents, election polling agents. Sibe sihlela khonokho ukuthi kumele sikhangele siqaliseke kathesi ukuthi sitraine abantu abangaba yi-50,000 ngoba sizafuna 5 per polling station. So sizafuna about 30,000 ilizwe lonke leli. Konke lokhu kumele sikwenze sisiyafika i-nomination court. Njalo sikhangele futhi ukuthi kuvikele elilandelayo loneli, sizabe sesikhangela-ke sithatha ama-CVs wonke ama-councillors, lama-papers, wonke ama-papers abaqondile, ama-birth certificate labalawo, konke ama-papers akho konke kukhona ukwenzela ukuthi i-nomination court ekhona mhlaka 14 wonke umuntu angaze ehluleka omela i-PRC ukuthi angene kulolu khetho oluqakathekileyo.
Mnumzana Phugeni, iselilawo amabizo abantu abazancintisa belimele elizawabhalisa e-nomination court mhlaka 14?
Hayi, sesiphushile ngempela. Khuluma nawe kwamanye ama-province sesiqedile leyo process, kwamanye sikubo 80% nje. Cabanga leli impela viki elizayo siyayiceda nje yonke lento siyaceda ngayo. Engakusho ebantwini bakithi ukuthi abazilungiselele, inkululeko yabo isifikile, bengesabi lutho. Sizilungiselele ngempela ukuthi sibamele. Ngikubonile ubunzima esihlangane nabo, sibizwa ngamagama okubana singama-dissidents befuna ukusitshisela endlini, ebhekile uMnangagwa engenzi lutho kodwa eqhubeka ethi ukhetho luthule akuzukuba lodlame, ngoba yena engqondweni yakhe udlame kuphela ludlame uma lusenzeka kwabanye abantu, kodwa uma lusenzeka ebantwini ababiza ama-dissident akulona udlame. Njalo into esiyibonayo ukuthi yena nalo umfana lo omncane lo wamanga lo basebenzisana bonke ukuthi abantu bakithi babatshela amanga benze zifasi kuthanda bayasinakekela, kanti bafuna ukuthi bawine nje ukhetho. Uma beqeda lapho sebehambile beqhubeka ngendawo ukuthi basibona ukuthi thina siyinto nje yokubavotela bese beyahamba bengasinakekeli. So abantu bakithi ngifuna ukubakhumbuza ukuthi inkonyane enhle ngekhothwa ngunina, bangakhohlwa imisebenzi emihle eyayenziwa ngumama uDr. Khuphe engu-Deputy Prime Minister, ethatha umholo wakhe ebhadala ukuthi omama bengabhadali ezibhedlela, evuselela impilo leyani yayisivaliwe nje sokulugebhezi lokugcina abantu ukuthi base.
Cabanga ku-PDP la kumanyano wenu liyasuthiseka yini ngenguquko ebikhalelwa ngamabandla amaningi kwezokhetho?
asisuthiseki kumele sikukhangele ngalindlela ngelihlo njalo elibanzi ukuthi abantu bethu even lanxa kuregistration kuthiwa bahambe bayiregister ukuvota bebelokhu be-intimidator behlukumezwa besikhangela sibona abanye amasotha ikakhulu kumbe lalaba ababesebenzela ibandla elibusayo belibuza abantu ukuthi this is i-voting slip yakho lokhuyana bekusenza abantu bahambe bethile besiyaregista njalo bekusenza abanye bangaze bahamba ukuthi bayiregista kubuye futhi ukuthi bona ababaregistileyo kube thuse ukuthi nxa sizathathelwa ama-slip ethu leyi i-system ezasetshenziswa ka-TSCD VR asiyijayelanga e-Afrika kasiyazi e-Afrika iyaqala eZimbabwe kutho ukuthi angisoke ngikwanise ukuvota ngikhululekile so yizo izinto kade sihlangana ke lazo lezo kundlela ka-TSCD asikabi leqiniso lokuthi yona i-voters roll izaphuma ime kanjani asikabi leqiniso lokuthi kuzaba lama companies yini azakwanisa ukuthi athi audit i-voters roll ekhona so sihamba sikhula kuyona leyo election kodwa i-victory is certain ngomama umjuri la ngama-candidates esizawafaka
Lina liyasuthiseka ngenguquko ebekhona kwezokhetho phukeni.
Singeke uze usuthiseke ngempela eZimbabwe ngoba siphila ngabotsotsi, ngabantu bamanga. Kodwa into engifuna ukuyitsho ebantwini bakithi ukuthi kulalokhu ngesilungu abakubiza bethu there is no injustice that lasts forever. So lobu buhlungu esihamba kubo kuzophela, abukwazi ukuhlala bukhona. Even abantwana baka-Israel labo bagcina bephumile ebugcikini baseGibhithe. Sizaphuma okwamanje. Engifuna ukugcizelela kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaphume ngobuningi babo baye vota ngoba noma kuthiwa ivoti liyatshontshwa awukwazi ukuthi ulitshontshe ma abantu abaningi bevotile bavota against wena bavotele omunye umuntu akusoze kuphumelele ukugqila kwabo so abantu abaphume ngobuningi babo kukho konke igovernment ekuzamayo ukuthi irobha abantu bangaparticipate abaphume ngobuningi babo
Umnumzana Khalipani Phukeni ngowecele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe Ubexoxa ecingweni lomnumzana Sengezo Chabangu owecele le-PDP elikhokelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Kwezemidlalo, umqeqeshi we-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi iqembu lakhe kalizihluphi ngokuncintisana leqembu eliphezu kwengalane yemiklomelo ngoba kalijonganga kuphakamisa inkezo lonyaka. Nangu uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uNdlovu uthi yena uyamangalisa ukuba kukhona abantu asebekhuluma ngathi umlando wakhe lonyaka ngokuphakamisa isicoco ikanti wona ngokulandela izinqumo ezathathwa imuli iqembu le-Highlanders eyokuba leli qembu lidlalise abafana abancane abakhulile kulo ukuze kuvuselelwe isiko leqembu. UNdlovu utsho lokhu ngoba kukhona asebesola ukudlala kweqembu lakhe asebefuna lihleli incintise ukuphakamisa isicoco lonyaka kodwa yena uthi ulandela lokhu okwavunyelwana ngamalunga eqembu njalo ukuza kwabalandeli ngobuningi enkundleni kutshengisa ukuba basendleleni eqondileyo labafana bakhe.
If those people saw it, don't come, then you know that I'm It's not my decision. It's a decision that was taken by the family Highlanders. And we are just trying to put that into practice now. And as we go, we also consult stakeholders who would equal up as a corner, equal up as a corner, Sisna would take lunch and look.
Iqembu le-Highlanders lisendaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo linemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha njalo lithiwa ngemiklomelo elithumi lambili liqembu elihlezi phezu kwengalane lenkezi Platinum Stars. Ngempela viki yezayo iqembu lebhoso lizavakatshela esigodlweni iHarare ukuyadlala neqembu leHarare City ngomgqibelo. Imidlalo yeviki lethumi lanhlanu kodwa izabe iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leBlack Rhinos lizemukela khona eleChicken Inn. Kuthi eminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leBulawayo City lizadlala leLeyada, iqembu leRentals lizadlala leNicroot kuthi iqembu leFC Platinum lizanqikelana leleShapane Mine. Ngesonto iqembu leCapes United lizemukela eleMutare City, iqembu leChapungu lizadlala leZPC Kariba, iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leNkezi Platinum kuthi iqembu leTriangle United lizadibana leleDynamos. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazomuhle olivalelisayo ngomathokizinduna untungameli Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.